Vachionika nani vatori venhau nhasi muHarare vamanyenyeni vati kushomeka kwemari yaipinda mukanzuru kwakadzorera shure mabasa ekanzuru yeHarare. Vamanyenyeni vakurudzira makanzuru ari kuzopinda muhofisi kuti vagadzirise nyaya yemihoro yevashandi iyo vati iri pamusoro zvakanyanya. Vamanyenyeni vati ivo vakakundikana kuita izvi vachiti vakuru vehurumende vaisavatsigira panyaya iyi.
Ini ndirikuti kugara nekugara munyika munhu nekune dzimwe nyika. Mari mihoro yevashandi vekanzuru iri pakati pevashandi vehurumende vanowanzotambira inenge iri pasi mbijana nevekumakambani maprivate company vanowanzotambira inenge iri pamusoro mbijana. Saka pakati nepakati vanhu vanonge paine mihoro yevanhu vanoshandira mukanzuro kaita samabasa akaenzana. Ndopanoita dambudziko ratingatiinaro rekuti pari zvino vashandi vekanzuru mari dzavo dzinokunda dzehurumende dzinokunda zvivari makambani maprivate sector company. Ndopano dambudziko ratinaro ngatiyananisei kuti manesi ndinesi. Mupurisa ndimupurisa, mabharani ndimabharani, manager ndimanager, tunoona kuti panokwana ndepapi. Tichikakunda hedu vehurumende asi tiri pasi pavanhu vari private sector guta rinosumuka nekuti mari yacho yatinenge taakuchengeta kuti tishandisire kurarama kweguta nekuvandika kweguta inenge yaakuwanikwa.
Vamanyenyeni vatiwo kanzuro yakakundikana kugadzirisa migwagwa iyo isisina kumira zvakanaka. Vamanyenyeni vati zinara iyo inobata mitero yedzimota ikaenderera mberi nekushaisa makanzura mari zvichaita kuti makanzuro atsvagewo nzira yekuripisa vedzimotikari.
Guta harina kumira zvakanaka munyaya yemigwagwa. Tiri kuti vezinara mari dzavari kutambira ngavadziunze kwatiri kuti gadzira migwagwa. Zvavanga vasiri kuita makore anodarika masere apfuura. Vakasadaro makanzuro achati umanikidzwa kuti anga achivhura mikana yekuripisa varidzi vemotikari kuti mari ipinde futi mukanzuro dzigadzirike.
Vamanyenyeni avo vasiri kukwikwidza musarudzo vatiwo guta reHarare rinodawo mamwe madhamu anouyisa mvura kuti dambudziko remvura rigadziriswe.
Nyaya yemvura tichiri kuti dai hurumende yatiwanira kumwe kunobva dzimwe mvura mamadhamu manyowani nekuti vana chiyero havachakwana uye mvura iri kuna machiyero imvura yakasviba iri kuna machiyero macho makasviba zvekuti kana kuichenesa kwacho kuri kunetsa. Saka tikuda kuti hurumende ishande nekuti tiwane mamadhamu.
Mumwe mugari wemuHarare vaGod Knows Homwe vati kunyange hazvo kanzuru yaikundikana kuita mabasa nemazvo varumbidza vamanyenyeni avo vavati vaikoshesa vagari sezvo vaishandisa madande mudande akadai seFacebook neTwitter kunzwa zvichemo zvevagari.
Vanga vari meya vanga vari vasina chekuwanza especially nyaya yesocial media vari munhu ainge ari open achitaura maissues vachipindura nevanhu. Ininiwo semunhu anoita social media ndaitoenge ndichionawo pamaissues edu sevechidiki vagari vemuno muHarare. Saka naizvozvo ndinoti ndiwo meya pamameyas ose atakawana muno muguta reHarare vange vari open kune vanhu vasingazvivanzi ende vachitaura zvinhu sezvazviri.
Asiwo vahomwe vati vamanyenyeni vaifanirwa kugadzirisa dambudziko remuhoro yevashandi vekanzuru iyo vati iri pamusorosoro.
Chandinotinini chavakangota sekukundikana panyaya yemasalari evashandi kugadzirisa masalari kuti anga akanyanya ndo zvimwe zvinhu zvavakakundikana zvandinoona kuti dai vakangotiwo mari dzavanopa vashandi vavo pano paguta reSito Farare dziro dzaikwanisa kudzika nekuti infact up to now dzakatonyanya.
Mumwe mugari wemuHarare vaIan Mapura vativo kunyange hazvo kanzuro yanga isiri kuwana mari zhinji kuvagari vakakwanisawo kufambisa mamwe mabasa ekanzuru.
Vanhu vairi kunetsikana kubhadhara mari yense nezvakawanda wanda asi ivo vakawanikwa vachiunzawo mamwe matrucks atakaonawo nezvimwewo motawo kukolekta dzekukolekta mabhini nezvakawanda wanda. Saka ndoona senge meya vakaita zvizhinji vakabatsira guta reHarare.
Vamapura vatiwo chakanyanyotadzwa nekanzuru yavamanyenyeni kuwanisa vagari mvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.